vaBiden vave kusiya basa vakataura mashoko avo ekuonekana neAmerica vachisiya vapaya mbiro.
Position of power in the hands of a very few ultra wealthy people. The dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence that literally threatens our entire democracy.
Pane njodzi yekuti masimba ave maoko eshoro mashoma shoma. Injodzi yakakura vakaita masimba akawandisa pasina anovatsiura. Iko zvino, tiri kuona shoroma dzine mari yakawanda dzichitora masimba muAmerica. Zvinova zvinogona kukanganisa zvakanyanya nyaya yeutongo hwejekerere uye kodzero dzevanhu. Hakuchisina kodzero yevatori venhau yekuita basa vakasununguka. Hakuchisina vapepeti venhau. Madandemutande haachakoshese kuburiswa kwechokwadi.
Mutungamiri wenyika havana kubuda pachena kuti vaitaura ani apa. Asi dzimwe shoroma muAmerica dzakaita sa Elon Musk dzave bhande nebhurukwa nava Trump. Kunyangwe vasina kuvadoma nezita, vaBiden vakataura sevaishora mukuru weMeta vaMark Zuckerberg, varidzi vedandemutande reFacebook neInstagram, vati havachabvise nyaya dzemanyepo dzinenge dzanyorwa.
The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social media is giving up on fact-checking. The truth is smothered by lies, told for power and for profit.
Chokwadi chave kumbunyikidzwa kuitira kuti vane mari nemasimba varambe vachibudirira, varombo vachiva varombo.
VaBiden vari kusiyawo basa vakwanisa kuunza runyararo pakati peIsrael nechikwata cheHamas muGaza. Chibvumirano ichi chakaitwa nezuro, asi chibvumirano ichi chichazadzikiswa nehurumende yavaTrump. Mutsamba yakaburitswawo nezuro, vaBiden vanoti vakatanga basa munguva yakaoma apo chirwere cheCOVID-19 chaipararira zvakanyanya uyewo pasina kugadzikana nekuda kwevamwe vatsigiri vava Donald Trump vairatidzira vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yemuna 2020. VaTrump vainge vakundwa musarudzo navaBiden. VaBiden vari kusiya basa mushure mekutungamira nyika kwemakore mana chete, asi vasina rutsigiro rwakanyanya kubva kuvanhu sezvo tsvakiridzo yekambani yeGallup iri kuti vanhu zvikamu 30% kubva muzana kana kuti 39% ndivo vari kufara ne basa ravari kuita. Nyanzvi yezvematongerwo enyika ichiongorora nhoroondo yevatungamiri venyika paVanderbilt University vaThomas Schwartz vanoti vaBiden vacharangarirwa zvichienderana nekuti vaTrump vari kutungamira sei.
That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans.
Ndokusaka ndakaudza chikwata changu kuti ibvai magara manyatsosuma hurumende itsva iri kuuya yavaTrump kuitira kuti tishande tose kuitira nyika yedu.
Asi zvakakwanisa kuitwa navaBiden vari muhofisi zvinosanganisira kugadzirisa upfumi uho wanga wananga kumawere. VaBiden vakaedzawo kupedza hondo dzeAmerica, asi vanoshorwa zvakanyanya nekuburitsa kwavakaita mauto muAfghanistan zvainzi zvainge zvisina kunyatsorongeka. Mutungamiri wenyika akapeta nekutenda vanhu nekuvapa mukana wekutungamira.
I still believe in the idea for which this nation stands. A nation where the strength of our institutions and the character of our people matter and must endure. Now it's your turn to stand guard.
Ndinotenda mune zvinomirirwa nenyika ino, nyika yekuti matare mapazi ezvemitemo anoramba achiita zvaanosungirwa kuita mubumbiro remitemo. Iko zvino yave nguva yenyu yekuramba makarinda kuona kuti nhaka iyi yachengetedzwa.
Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau Patsy Winda Kuswara weVOA News ari kuWhite House. Mukaiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye VOA Zimbabwe.